Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawane, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangakurwa, kodzero dzokupopota. Nokuda kufoseredza kuchinja zvinhu nokudemonstrate obatsitu dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende, asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira papi.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro akaita zveupfumi ari kukonzera hurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende ngaizive kuti kuchema kwatita, kuchema kwaSubur7 ndokwatita pano. Hatisi pandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma tikungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tichingaraurudziri kana kuti tifanika tikuwedzera ipapo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ave kukonzera hurumende kuti ityore kodzero dzevanhu zvakanyanya. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vanoti hurumende yava kutyora kodzero dzevanhu nekuti haina mhinduro pane zviri kuitika sezvo iyo yapererwa nemazano.
Chandiri kunatsokuonesesa kutambura kwavanhu nenyaya dzezveupfumi zvinoita kuti vashayiwe kana chokudya chaicho kana chokuisa vana kuchikoro, namabasa ari kushayikwa nokukwira kuri kuita zvinhu nokuzoshayikwa kwemari yacho zvekare. Vari pamabasa vacho havasi kuwedzerwa mari. Vanhu vari kufa muzvipatara nokuti madhokotera namanesi vari kuti vese hatichakwanisi kuenda kubasa. Saka ndichandiri kunyanya kuona kutambudzika kwomwana womwe kworuzhinji rwavana vomuZimbabwe nenyaya dzezveupfumi nechokuhurumende uku vari kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka, sungai mabhandi enyu. Asi hurumende isinganatsi kuona kuti vanhu havasisina zvivuno zvokusunga mabhandi ewayo, havasisina chauviri chokuti voita sei, vodyei. Zvakadzi zvacho zvichanaka nehurumende pakupera kwegore, zvichanaka rini kana peturo ichingonzi yakwira, dhiziri richingonzi rakwira, zvinhuwo zvomuzvitoro izvi zvowedzerwa. Kana ari mafizi aya vhiki rapera chairo chairo takatowedzererwa fizi kuvana vokuZimbabwe kumabhoarding uku 1300 kuti kana muchida kuti vachipedza temu vachiri pano nevanonyora bvunzo chiwedzerai fizi yakati. Ko ruzhinji rweZimbabwe rwoiwanepi mari iyoyo? Hurumende zvairi kungorega zvinhu zvichikwidzwa.
Mataura kuti hurumende inoramba ichingoti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka. Imimi sokuona kwenyu chavari kutadza chii?
Hurumende iri kunatsokutadza chaizvo chaizvo kutasanudza kana kuenzanisa kukwira kwakukwidza kwavanoita zvinhu kunaana peturo izvi nemihoro yavanhu. Ipapa pandizvi pavanoti vakwidza mapeturo, vakwidza dhiziri, varenge vasingatarisiri here kuti vomuzvitoro vakwidzawo zvinhu zvavo? Handiti ivo kana vachitarisira kuti vomuzvitoro vachakwidzawo zvinhu zvavo nokuti makosti okuoparita anenge akwiravo. Ivowo hurumendevo kuvashandi vayo ngaichiwedzerawo kati mihoro yavanhu iindirane nokudhura kune kwaita zvinhu, mihoro yavanhu iindirane nokukwidza kwavanenge vaita zvinhu.
Imimi kana makatarisa, chimwe chamunofunga kuti chingakanganiswa nenyaya yekumira kwakaita nyaya dzeupfumi chii?
Chinonyanya kukanganiswa nenyaya dzeupfumi izvi inyaya yekodzero dzavanhu. nokuti vanhu vanokodzero dzokupopota kana vaona zvisingavanakiri dzokushorana kana kushora hurumende pamwe nekodzero dzokudemonstrate. Asi zvataa kuzoona ndezvokuti kodzero idzodzo dzava kuvhiringwa namapurisa anenge waakuita sokuti pachivanhu totiisa nechivoko chegudo kuti wangokanganisa ngaarobwe zviro ndizviro pano. Uyo waizviitira zvaanoitawo mustriti wakabatwa akarobwa akazondofa, vamwe vakasungwa vakadai. Saka toona kuti kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangavave kodzero dzokupopota dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende. Asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira papi. Saka ndinoona sokuti hurumende nemapurisa ayo yaakuita chivoko chegudo chiya chekungoti kungorova apa nokungosunga nokungoita nokungovhiringa izwi ravanhu. Tinodawo kuti vanhu vakwanise kutaura zvinovanetsa, vakwanisewo kusuggesta masolutioni avo.
Saka kana makatarisa Profesa Masocha, zvoitwa sei? Chii chamunoona chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvipinduke izvi?
Mavonero andinoita apa ndokuti kunyanya kuhurumende chaizvo ngainzwe izwi romunhu uri zasi zasi kuvarombo ava vasina chavanowana. Ngavanzwe izwi ravo, ngavavonepo kuti vavabetsera nenzira dzipi. Nokuti zviri kuitika apa ndezvokuti hurumende inenge yaakuita sokuti haina hanya kana ichikwidza zvinhu, ichikwidza vana peturo zvinhu zvomumashopu zvichikwira, hanya yayo nomunhu wapasi pasi hatiioni. Vadi kumboisawo zheve yavo kuvanhu vapasi apa, vanzwe mazano avanhu vapasi apa.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kubasa kutanga nhasi nekuda kwekuomerwa nekushaya chekufambisa. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuwana zvinodiwa nemunhu zuva nezuva nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu, asi mihoro yavo iri pasi. VaMajongwe vanoti vakatonyora tsamba kuna sachigaro wePublic Service Commission vachimuzivisa nezvamatambudziko evarairidzi. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Vanotivo vakazivisa hurumende kuti varairidzi havachakwanisa kuramba vachipfeka mbatya dzinodiwa kuti vange vari pabasa nekuda kwekuti havachakwanisa kutenga mbatya dzebasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Mazuva ese aya tanga tichingotaura nyaya yekuti vashandi vedu vePTZ kana vashandi vehurumende masiguru 7 vanoda basa zvakanyanya, vanoda nyika yavo, asi chiripo ndechekuti vaakutadza kuenda kubasa. Saka tachitraya kuti zvese zvinguva ese zvinzwisiswe kwanisa kutipo mari yeinterbank rate inoita kuti zvinhu zvirerukire murairidzi, nekuti murairidzi iyeye pasoro paanodzidzisa haachagoni kuendesa mwana wake kuti adzidze ipapo, haagoni kuzvipetedza, haagoni kuzvibhadharira rent. Saka isu tatingotaura tichichema nehurumende kuti dai hurumende yazivawo kuti vashandi vayo ava vanoda nyika yavo. Saka chiripo ndichotaura kuti mari yatinotombira iyi inokwanisa kuti murairidzi auye kubasa mazuva maviri pasvondo. Chikuru chiri chekuti hakusi kuti hatisi kuda kushandaba, kushanda tiri kuda, asi ipuresha iri kubva kuvashandi vacho, nekuti zvokwadi zvokwadi tikatadza kutaura zvekutaurwa nevanhu vacho vanotinotungamirira tinenge tapewo mhandu. Nekuti vashandi vaibuda pachena kuti kana hembe dzekuti tikwanise kupfeka kuti tiende kubasa hatichakwanisi kudzitenga. Kureva izvo kuti pakatya tava incapacitated, kutransport tiri incapacitated, kuzvibhadharira rent tiri incapacitated, kuchengeta mhuri dzedu tiri incapacitated. Saka takati aiwa hurumende ngaizive kuti kuchema kwaticha, kuchema kwasiguru 7 ndokwatisisa pano. Hatisi kupandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma, tiri kungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tisingarauridziri kana kuti pane chatikuwedzera ipapo.
Pane zvitsva here pamashoko enyu yekuti hamuchakwanisa kuenda kumabasa? Tichiona kuti munenge makatogara kare, nhengo dzenyu dzisiri kukwanisa kuenda kumabasa.
Pane zvitsva nepamusana pekuti mazuva ese ka chinhu chese chinotaurwa. Kana ndikaramba ndingodzokorora kuti kumusha kwangu kure, mangwana ndoyoti kumusha kure, hazilo kuti kwapa dzidzene kuti ndakari kutaura nezvirona kwa chinja point is ganyande ndingodzokorora the same point nekuti enezi taita deti nyowani patsamba yedu tavaudza zvakare tisingati tisingazvezi kuti dai hurumende yanzwisawo zvatiri kutaura nekuti pamwe ndikoti vateererewo zvichemo zvedu nepamusana pekuti chikuru ndechekuti vanoti pakutaura chichiona mwana asingachemi anofira mubereko hazvino kana akachema nezuro nhasi haachachemi nekuti daichema nezuro anoramba achichema nekuti kuchema kwacho kuratidza marwadzo sepazviri iye zvino izvi kuchema kwapita kurwadziwa kwake kuramba kuchiwedzera saka tiri kuti vasazoshamisika kana vakaona sistimu yavo yavari kungwa kuti ira yakanaka yakutadza kupangishena zvakanaka nekuti ndonguva yekunyorwa maexams yeneyi ndonguva yekunomaka maexams kutaura kwatita kwachikuramba kungori dhesemba hongotiuziva kuti munyika muno vana chiremba vari kuita zvavari kuita ende hurumende iri kuvaignora asi chokwadi handisekuti hatina charambi takanyarira nekuti imba iri kubvira pane ridzo yaignorwa yedu yakubvirawo kana vachigona kuuya vazoidzimura ngavauya vazoidzimura nekuti zvichemo zvedu zvichemo zvevana vezimbabwe tiri vana vezimbabwe toda kushandira nyika yedu ende zvatiramba tichitaura zvinhu zviri clear ende tinongokumbira kuti hurumende ngaiteererewo zvichemo zvevana vayo
titsanangurirei pamusoro peurongwa hwenyu nokuti unoona kuti mutsamba menyu muri kuti imi kutanga muvhuro nhengo dzenyu dzinenge dzisakwanisa kuenda kumabasa
chokwadi ndechekuti pane vanga vachitaura ivo kuti ngatirege kuenda kubasa zvachose tikaziva tikasada tikaita struggle yekuti ndatitaende kubasa zvachose tinenge taita enda hurumende yagara iri hurumende yakabata demo irikuda kutotema vanhu saka tazoita resolution yekuti no tinoenda kubasa mazuva maviri kureva kuti hapana 5 days chaiko iri continuous yekuti hurumende ukaedza kuenda kubasa for 5 days usina good cause vanokudzinga basa
asi vamajongwe hakusi kuisa nhengo dzenyu mumukanwa mamupere here nekuti vanenge vachirovha mabasa vanenge vaakuzopanishwa vari vega
magara matotaura kuti ndimupere kureva izvokuti even dai atina zvaaita dere raritangomudya saka pata kuti ngatimbomirirewo zvichemo zvevashandi nyika ino ngatitauriranei chokwadi hatisi kurwisa hurumende hatisi kuda kubvisa hurumende tiri kuti ngavabhadhare mari inoita kuti tikwanise kushandira nyika chete chete
munyori weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare sangano revakuru vemakereke rezimbabwe heads of christian denominations rinoti ratambira gwaro kubva kuhurumende iri mhinduro kune zvavakataura masvondo mashoma apfuura apo sangano iri rakati sarudzo nemapato ezvematongerwo enyika zvimbomiswa kwemakore manomwe vanhu vapiwe mukana wekuronga gwara rinofanirwa kutorwa nenyika mutauriri wesangano iri Reverend Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisati raita musangano wekuzeya zviri mugwaro iri asi vachiti hurumende inoti zvese zvainoita zvinofanirwa kuve mugwara rebumbiro remutemo wenyika
sangano redu harisati rasangana kuti riongorore mhinduro iyi tinotarisira kuti pamazuva anotevera iwavo richagara pasi rotarisisa kuti mhinduro iyi inoti kudii ndezvipi zvinoshandika nayo ndezvipi zvisingashandiki nayo tigotarisa nzira inotevera mberi kuti masteps edu ekumberi akamira sei
kunze kwegwaro iri pane zvimwe here zvamakambonzwa zvichibva kuhurumende pamusoro penyaya iyi
kwete hatina vahwande tsamba iyoyi yatagamuchira ndiyo minduro yezvatanga kanga tanyora saka hapana imwe minduro yatanga titarisira ndiyo minduro yatichashandisa kuti tione gwara redu rinotevera
zvinodiwa nevemakereke zvamakataura zvinhu zvikuru zvakakomba chose zvinogozhera vamwe vanhu handisi kuziva Dr. Mutata pane mamwe masangano here auya kwamuriwo achikurudzira zvamakataura kuti mubatane pamwe chete panyaya izvese zvamakataura kusanganisa kumbomisa kwesarudzo nezvemapato ematongero enyika
hongu wande takawana vatungamiri vemasangano akati wandei vari kuti maonero edu vanomanzwisisa uye vanofunga kuti anofanira kuti atsigigwe. Vamwe vanotaura pamusoro penyaya yemamwe maadjustments angada kuitwa. Vamwe vari kuproposa kuti muonero uyu kana yanga iri pfungwa yagamuchirika yaigona kupatsanugwa ikaitwa zvikamu nezvikamu, chikamu chokutanga chikaita chemakore matatu, panopera makore matatu poongorogwa kuti tava papi vanhu vozofunga kuti tinofanira kuenda mberi nemaelections here kana kuti maelections anga postponewa. But vavariro yedu iko zvino ndeyekuti isu tidzokere kune vakatituma kumasangano edu tivazivise kuti ndiwo mhinduro dzatakawana, uyezve kuti ivo vatipe gwara rokuti tinofanira kupfuura mberi tichienda kupi. Vatungamiri vemakereke edu ari pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations anofanira kuti asangane vagotipa gwara rokuti mundangaro uyu wotogwa uchienda kupi.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuti kutanga nhasi nemuvhuro manheru na7 PM kusvika musi wechishanu tichange tichizeya nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Zvirango izvi zvinorevei chaizvo? Zviri kukonzera matambudziko api kunyika? Vakuru ava vakatemerwa zvirango zvaita sei chaizvo? Zvii zvinofanira kuitwa kuti zvirango izvi zvibviswe? Teererai hurukuro dzatine tichiita nevatungamiri vehurumende vanopikisa, vemasangano akazvimirira oga nemiwo zvizvarwa zveZimbabwe. Musakanganwe kuteerera nyaya yezvirango iyi paStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokushayika kwatafadzwa Hilton Tamangani ari muusungwa. MuDaily News mekare mamirioni nemamirioni evana muZimbabwe vanonzi vane chirwere chekushaya zvekudya zvinovaka muviri kana kuti malnutrition. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pevarairidzi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachashanda mazuva maviri pasvondo. MuNewZimbabwe.com makare ine nyaya inoti nzou dzauraya vanhu makumi maviri kubva kutanga kwegore rino. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Chikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seko paStudio 7 ini njoindwa lesmati ndinonzwa kubatikana stereki nekurohwa kunoitwa vanhu nemapurisa kunyanya uyu mutape wenhauyo yarohwa yemanjimanji apa. Izvinhu zvimwe zvinondibata ende zvinondirwadza zvichinipa hasha. Saka handizivi kuti mutemo muZimbabwe unobvumidza kuti mupurisa anemvumo yekungorova munhu zvaanoda pamadiro kungorova munhu nje. Nekuti isu kunoku South Africa kunoku ndozva kuti mupurisa ka haabvumidzi kurova munhu zvisina kana nereason. Saka handizivi muZimbabwe mutemo urimo here. Zvinobvumidza kuti mupurisa anokorova munhu pamadiro kana kuti ndiwo mutemo wacho urimo ka ngavatiro pagadzirisa ipapo munhu arohwi.
Pamusoroi makadii zvese. Toziva kuti hazvisi nyore kuzviita asi inemi Studio 7 tiba kuti mutibatsirewo kuti tidemonstrate nyika yega yega ine muZimbabweni akamirira MDC achimirira MDC kuti taneta nayo ZANU-PF. Kana muchitibatsirawo tokumbira kuti mutibatsire kuti tanzwa nenhamo muno munyika dzisiri dzedu.
Aha, mweya Tikombore kuzimbabwe tumira mweya tikombore njova tuma mweya tikombore njova tuma mweya tikombore izombada nyasha dzamwari kuti mwari dei wapindira zvakaoma zvingambaita kuti uya muone munangagwa nenjero dzakakwana dzekuti vanhu vari kutambura munyika munyika mune crisis munhu akundotenge ndege inodhure kudaro nemhuri yakwe yekuti ungofambe kuende kubve Harare kusvike kuburawayo onakirwa achibike makumbo emombe arimo kwati uya muone baba akakwana vanhu vachifa muzvipatara umweniwo mubaya zvemuchipatara kuvhare information kuti isabuda ko madi enyu machitaure chikonzero chacho chaite kuti wairwara ngedambudziko rei vavanga vakapinde muchipatara kuti imi musaziva nemhosva pakumubata kwamakaita makamuvharira sadhikoyo chemachema wayo chiti kwai toda kuchemere nyika dziri kunze kuti kwai masanctions abviswa vanoda kumbostrika varipi ivo muzimbabwe wacho musikatenderwi kuti vanhu vastrike vachikumbire kodzero dzavo komanaka ndosaka ndati jehovha tuma mweya kuti gomborere jehovha tumawo mweya tigomborere jehovha tuma mweya
makadi makadi pano pastudio 7 ano mukoma jonga anokumatanonoka hwande nevamwe vese vashamarari awa ndinongotaurawo zvangu ndinoitwa simba rashe ndinotaura ndiri kuno South Africa Ferdinand King ndinotaura chokwadi vamunangagwa ngavabude muofisi ngavachisiya basa ZANU-PF hatina chatinotarisira chakanaka chatingaiti gwene ZANU-PF chavakataura kuti zvinhu zvazodai zvazodai zvotadza kuzonaka hatina chatinoda kubva kuZANU-PF yakati kuvhoronga kare hama dzedu dzakawanda dzikafana kuda kweZANU-PF iyeye haina hatina chakatarisira chakanaka chatinowana kuZANU-PF nekuti vamunangagwa ngavasiye basa ngavasiyire chamisa atonge tione zvimwe zvinhu zvinyowani kwete zvavo zveZANU-PF zvoda kuuraya nyika ndatenda hangu
makadi makadi pastudio 7 mese ana mukoma jonga kandimire nana Goodwin maramba and the likes nyaya yangu president wedu vamunangagwa vamunangagwa kudini vaikwanisawo kusiyavo chimuti ichi nekuti chinenge chavaremera dino vaikwanisa kutoonawo bhozi it's useless when we look at our intervention and our vision forward because zvinhu zvachona zvinoda kuti zvioneke vachazoita mafirst class acho ndevapi vachazoita masecond class acho ndevapi kana zvoti munhu akangogara hake saka togara here kuti tiwane mari yacho so it's useless dai vaiona zvavangatiitira nekuti tabaarwadziwa tabaarwadziwa zvedu zvimweni tingataura tasi tarwadziwa zvavanoita zvekungotenderera kurussia vaenda kujapan vaenda kunew york brooklyn what hazvibatsiri kana nyika chitambura so deno vaiona zvaangaita kuti raramos beta we wish a better life
mangwanani vakanaka vashamari westudio 7 ini ndinoitwa mukoma David Nduna ndoda kutaura ngepamusana pavamadhuku vanongoda kungomiriramirira zvinhu zvisina nemasituro vamadhuku vanoda kuzviedzenga munhu akangwara maningi stereki yavasikanove nesaizi yavo yemabhurubha ava anokwana masaizi 28 musharuka vamunhu a vamadhuku ava havazvioni chavanongofirira kuda kungoti vana vezimbabwe vangotambura chete chete havazvioni kuti vana munyika vamwe vakamira vakashata so vana Thokozani Kupe vanouya vakuda kurwirira rwirira vakuda kude zvigaro zvokuda kudyidzana nezanu pf mukati ngavadyidzane nezanu pf dzavo kwete kuyengodo zvokuda kungomirira kuda kuti kwaya ndokutonge mdc muzimbabwe hatifita vatonge ngeanhu aachikadzi isusu tingatovapinze muzvigaro zvimwe zvinoite kuti vakadzi vaonawo zvisichisimba wavari imwona umwomwo kwete kuti kwaai vathokozani kupa vangatungamirira mdc hazviiti havadivi nevanhu vavathokozani kupa plus naiyi yemadhuku ngaasiyana nemhaka dzokuda kuoneni kumiririzika kuda kuzikwai ndiri gweta hendri muzvinafundo wechii chacho ipapo apapo tatenda mukoma tanonoka hwande
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana nemasoja matatu vakafa mushure mokurwisana kwakaitika pakati pemauto eIndia nePakistan pamuganhu wenyika mbiri idzi, asi zvinofungidzirwa kuti kwakafa vanhu vanopfuura vari kutaurwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvondo rapera, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa kuti musangano weG7 wegore rinouya uchaitirwa pahotera yavo yeTrump National Doral. Izvi zvakashorwa zvikuru neruzhinji rwevanhu, kusanganisa vakuru vebato ravo reRepublican Party. Nezuro vaTrump vakanyura paTwitter yavo vachiti musangano uyu hauchazoitirwa pahotera yavo. Vari kupomera mhosva kuvatori venhau neDemocratic Party mukukonzera kuti musangano weG7 usaitirwa pahotera yavo. VaTrump vanoti vaifunga kuti vari kuitira nyika yavo yeAmerica chinhu chikuru pakushandisa hotera yavo kuitira musangano mukuru uyu vasina mari yavanowana pazviri.
Kana wada yene uchapura nyembano musana.
Paul Matavire nekambo kake Tanga Wandida kana kuti Love First. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.